ichema gudu akabere kwa chinzi vakafa mkwani vane makore makumi mana ne mashanu vakagadzwa mumasvingo gore rapera kunyango vachiti pane vamwe mumhuri mavo vasingadi kutungamirwa navo nekuda kweurema hwavo vanoti izvi hazvisi kuvadzosera kumashure ichema gudu vanoti vanofanira kuti vanhu vavo vari kufadzwa nemabasa avo vasingatarisi kuti vakaremara sezvo vakatanga urongwa hwezvinderamambo mutsva hwekuti musha wega wega vanhu vaite parutivi mugomo mumwe chete kuna sabhuku pakukohwa
gore rinoirita takaronga kuti tiindrojuse zvinderamambo tichiti kana munhu vanhu vakohwa sabhuku umwe nomumwe paimba imwe neimwe unofanira kutora bhaketi ringava rerukweza ringava remapfunde ringava rechibagwe ringava remhunga tounganidza zvose izvozvo tozopa vakaremara tozopa nherera nechirikadzi dziya dzisina vanosapota
vanotiwo
tatakakurudzira kuti vanhu vavake matoilets anogona kuakomodheta even vane disability mumisha yavo uyezve takakurudzira kuti vane disability vose vari munzvimbo vabudiswe pachena vaindiswe kuzvikoro tikakurudzira kuti mumwe nomumwe mwana ave nekadhi uye mubereki woga woga unofanira kuzvarira kuchipatara
vanotiwo vakaudza masabhuku avo pamwe nemakanzuru kuti panogoverwa chikafu munguva ino yenzara vatange kunyora mazita evakaremara chirikadzi nenherera senzira yekuti vasasiyiwe sezvavaimboitwa kare vanhu vakawanda vakaita saamai Cecilia Mukezi vemurai ndekwamusovi kwanyika vanhu vanoti vanhu vanotambira zvirongwa zviri kuitwa naishe magudu
tinofara zvikuru nezvatirikuitirwa namambo wedu kunoku kutirangarirawo sevanhu vakaremara nenherera chirongwa chakatinakira saka tinozvitambira nemufaro mukuru
apowo vamwe vakaremara munzvimbo iyi vakaita savachausi magura vanogara murani rekwamagudu uye vasingaoni vanoti umwe wavo ari kuvasimudzira munharaunda yavo
isu sevagari vemuno mamambo magudu tiri kufara zvikuru nepurogiramu yezvinderamambo yavakatirongera yekuti tine vakaremara vari muno vakwanisi kuwanawo zviri zvinovabatsira nokuvararamisa sinzi gore rinokwinedzira kuti mvura isina kunyatsonaya zvakanaka
ira masangano evakaremara vemasvingo disability network vapresident jakata vakakurudzira nhengo dzavo kuti dzipinde muzvigaro zveutungamiri kuti dzikwanise kurwirawo kodzero dzavo sezviri kuita ishe magudu
tinoona zviri kuitwa neumwe wedu sezvinhu zvakanaka sokuti tinokurudzira kuti vamwe vese vakaremara vapindewo muzvigaro zvakafanana kune zvepolitics kunyange kumachechi chaiko kunyange kuzvigaro zvipi nezvipi tinokurudzira kuti dai vakwanisa kupinda tawanawochi vanotimirira
ishe magudu navasanodeme avo vakasarudzwa kuva mutongi wedare repamusoro wekutanga asingaoni vari kuratidza kuti zvinokwanisa kutungamirira kunyange munhu akaremara ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.